wangu sangano re Human Rights Watch ratanga iro urongwa hwekupota richizivisa vari muZimbabwe nevari kunze vese vanenge vari padande mutande zvinenge zviri kuitika maringe nesaruzo. Tisati tapinda musaruzo, musi wesaruzo uyezve zvichaitika mazuva anotevera panenge papera sarudzo, kuti vanhu vazive kuti nyaya dzekodzero dziri kufamba sei, mune runyararo here kana kuti kwete, kune kurikurohwa vanhu here kana kuti kwete, uyezve kuti zvinenge zvichimbofamba sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Saka vanenge vachida kuverenga kana kuona zviri kuitika vanoenda papi?
Vanenge vachida kuverenga nekuona zviri kuitika vanoenda pasangano reHuman Rights Watch panoti www.hrw.org. Ndo panenge paine logo.
Ko vanenge vachifunga kuti vachikorerwa kodzero dzavo, munokurudzira kuti vaite sei?
Tinovakurudzira zvikuru sei kuti vatumire nekukurumidza hupou zere hwezvinenge zvaitika pakutaura kwekodzero, ingava mifananidzo, angava mavhidhiyo, pa 0027 73 5211 813. Namba dzinoti 0027 73 5211 813. Kana vachinge vatumira ve Human Rights Watch vanozotora nyaya idzi vovheneka kuona kuti zvakamira sei vasati vazvishambadza.
Tiri kuonawo munyika muri kuuyawo vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kunyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana. Zvakakosha zvakadii?
Zvakanyanyisa kukosha kuti vanoongorora sarudzo vari kuuya kubva kunyika dzinosvika idzo 46 nemasangano akasiyana siyana anosanganisira European Union, Commonwealth. Tinozvitenda kuti hurumende yavamunangagwa yatendera kuti vanhu vaongorore sarudzo pasina kumbunyikidzwa. Zvinobatsira kuti zvideredze mikana yemhirizhonga, nekuti kana mumusha muine vaenzi kana makoronyera, magasanana vanonyarawo hunhu hwakaipa. Saka zvichiitwe zvichakanaka zvikuru sei tinozvikudza, asi tinongoramba tichikurudzira vanhu nemasangano akasiyana siyana ezvematongerwo enyika kuti vaedzere pasi pavanogona kuita zvinhu zvavo murunyararo pasina mhirizhonga. Tiite sarudzo dzakanaka dzinoyevedza, dzinoremekedzwa nekukudzwa nepasi rese, rakadai kutarisa zviri kuitika muZimbabwe.